Masikati akanaka vateereri, tinosangana zvakare masikati anhasi uri musi wemugovera zvita23/2017. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. VaConstantino Guveya Chiwenga navaThembo Mahadi vanodomwa sevatevedzeri vemutungamiri weZANU-PF munongedzo mukuru wekuti vaviri ava vachaitwa vatevedzeri vemutungamiri wenyika. Vamwe vagari vemuchinhoi vanoti vanonoka kutenga zvinhu zvekisimusi nekuda kwekusawana mari nenguva. Vezvitoro vanoti kukwira kuri kuita mafuta edzimotokari pamwe nekushayikwa kwemari yekunze ndiko kuri kukonzera kukwira kwemitengo yezvinhu munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weZANU-PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadoma vaimbove mukuru wemauto vaConstantino Guveya Chiwenga semutevedzeri wavo mubato reZANU-PF. Mumwe adoma kuva mutevedzeri waMnangagwa ndivaThembo Mahadi. VaChiwenga vakaenda pamudya ndegere nemusi wemuvhuro vaMnangagwa vachiti vange vakamirira kuvaendesa kunevapa rimwe basa repamusoro. Kudomwa kwavaChiwenga navaMahadi sevatevedzeri vaMnangagwa kwavakureva kuti vaChiwenga navaMahadi vachange vave vatevedzeri vemutungamiri wenyika muhurumende. Vakawanda vanoona kudomwa kwavaChiwenga senzira yatorwa navaMnangagwa yekutenda vaChiwenga pabasa guru ravakaita rekutungamira mauto kuti abvise vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro. VaChiwenga nevamwe vavo muchiuto ndivo zvakare vakaita kuti vaMnangagwa vakwanise kudzokera kumusha mushure mekunge vambopotera kuSouth Africa zvichiteera kudzingwa kwavo muhurumende navaMugabe. Tatadza kubata mutauriri weZANU-PF Simon Kaya Moyo kuti vatipe zvizere pamusoro penyaya iyi. Asi vateereri, rambai makateerera chikamu chedu apo tichakupai zvizere pamusoro pekudomwa kwavaChiwenga navaMahadi sevatevedzeri vemutungamiri weZANU-PF. Vamwe vagari vemuchinhoi vanoti vanonoka kutenga zvinhu zvekisimusi nekuda kwekusawana mari nenguva, uye vamwe vanga vasina nguva nekuda kwemubasa apo vakawanda vari kushaya mari mumabhanga avo. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vagari ava vanoti vakanonoka kuwana mari sezvo vanga vasati vatambira mari dzavo dzemihoro. Mumwe mushandi wehurumende uyo anoshanda mubazi rezvemigwagwa vaAnanias Jemedza vanoti vanga vasati vatambira sezvo mari yavo yazoratidza kuti yapinda mubhanga ravo nhasi. VaJemedza vanoti nekuda kwekuti vashandi vehurumende vakawanda vatambira muzvitoro makazara uye mitsetse yekumabhanga yakakura.
Most of the people in America do mama tsitsi. Saka ndiri vese vatambira mai. Saka vasweva vakashikira ndiwo mabhaisa.
Mumwe mugari vaChristopher Zembe ava vatenga zvekudya zvemhuri yavo vanoti vakatadza kutenga zvinhu zvekisimusi zvemhuri yavo sezvo vainge vari kubasa. VaZembe vanoti vapiwa mukana wekutenga sezvo vachazodzoka kubasa musi wa27 zvita.
Ndanga tiri pabasa nhaekuti pabasa saka nhasi ndipava varapiwa half days kana musi wa27 tiri pachristmas pembera zuva yechristmas.
VaJemedza vanoti gore rino zvinhu zviri nani sezvo mari dzavo dzauya vasati vatamba kisimusi uye vachiwana mari dzavo kumabhanga kunyange vari kupiwa madhora $50 pazuva chete. VaJemedza vanoti ane ganda ane nyama hazvenzani neasina.
Hatinhasi iriko kama 29 kana last time pasina kana sinzi. Better than nothing.
Zvichakadaro, nasi panga paine mitsetse yakakura pamabhanga akawanda muguta rechinoi. Mabhanga akawanda anga achipa vanhu mari inoita madhora makumi mashanu kunyange vakawanda vachiti shoma kushandisa pazororo rekisimusi. VaMcDonald muzuva vanoti nyaya yemari dambudziko riri kurwadza sezvo vapiwa madhora makumi maviri kubhanga reCBZ. Vamuzuva vanoti vaifanirwa kunge vachienda kumusha asi vachatadza nekushaya mari sezvo vedzimotokari vari kuramba kuti vafambi vashandise EcoCash mukubhadhara.
Zviri kuuraya basi. Taipanonge tichitori mumaminda tichirima kuita sehasi tikangomira pamabhengi. Hatina kana zvinhu zvazvo zvituro zvatiri kuita apa $20 ende hapana kana chaunoita ne$20 iyo. Ende vamwe vacho havasi kutomboiwana kuti nhasi kutongomira mulaini nekuti pamwe uchimbotarisira asi nguva dzacho izvezvizvi hatiunzo chatombosevha. Kana vanga vachifanomboenda kumamisha hauchatoende wautongonzi ari kudhorobha asi uda kuuya kumusha nenyaya yekuti hauna kana mari yekuenda unoenda nei? Unenge uchida indonotambirwa uchivapo mari uchivasiyira kana mari yechigayo chaiyo chaiyo.
Zvitoro zvakawanda zvinotengesa zvekudya zvakaita seOK neTM zvanga zvakazara nevatengi vanga vachishandisa makadhi kubhadhara, asi vatengi vanoti zvinhu zvavo zviri kudhura kudarika kutenga nemari chaiyo. Vamwe vagari vakatumirwa mari nehama neshamwari dzavo dziri kunze kwenyika kuburikidza nemakambani akaita semukuru vatadza kuwana mari dzavo vachinzi hapana mari. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigori.
Vezvitoro vanoti kukwira kuri kuita mafuta edzimotokari pamwe nekushayikwa kwemari yekunze ndiko kuri kukonzera kukwira kwemitemo yezvinhu panguva iyo veruzhinji vari kuti havana mari. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro wesangano rinomirira vezvitoro reRetailers Association of Zimbabwe vaDenford Chimutashu vanoti kukwira kwemafuta edzimotokari ndiko kuri kukonzera kuti mitengo yezvinhu ikwire muzvitoro. VaChimutashu vanotiwo kushayikwa kwemari yekunze kuri kukonzera kuti vezvitoro vatenge mari iyi pamukoto zvavanoti zviri kudhurira vezvitoro pavanenge vachinohodha.
Mitengo yezvinhu iri kukwidzwa nezvinhu zvakasiyana-siyana kusanganisa mitengo yemafuta uyewo nyaya yekushayikwa kumari yekunze kwenyika iyo yatinoti foreign currency. Uyewo mari iri kugadzirwa mumhepo, mari iri muRTGS isina kunge yakatsigirwa nemari chaiyo chaiyo hard currency. Saka tiri kuti isisu senyika ngatitarirei tione kuti zvii zvatingaite kuti mitengo idzike. Kutaura kwandiri kuita newe kudai tiri mushishi kuti tinge tichigara pasi nehurumende pari zvino tasangana nemakurukota ehurumende ende tikaita misangano yakasiyana-siyana. Ndofunga wakaona musangano wekutanga wakambo waita kuti chingwa chidzokere pamutengo wacho kunyange dai zvazvo changa chakwidzwa mutengo zvimwe zvachona zvisina tsarukano. Asi tiri kuti isusu ongororo iri kuitwa tiri kuoneswa kuti pane matambudziko aripo kuindustry, pane matambudziko aripo pane vezvitoro, pane matambudziko aripo pane vanogadzira zvinhu. Saka matambudziko iwayo tiri kuti ngataaongorore tiagadzirise. Kunyange dai zvazvo tiri kuedza nepatinogona napo kuti mitengo irambe iri pasi.
Asi vaChimutashu vanoti pane zvimwewo zvinotengeswa zvakaita senyama zvavanoti hazvifaniri kukwidzwa mitengo zvakanyanya sezvo vasiri kuzvihodha kubva kunze kwenyika. Ongororo yaitwa neStudio 7 yaburitsa pachena kuti vezvitoro vakwidza zvinhu zvakawanda zvakaita semafuta ekubikisa, mupunga, nyama, sipo nezvimwe zvakadaro nemari inodarika zvikamu makumi mashanu kubva muzana.
Mitengo ingadai yakatokwira kupfuura pairi. Asi tiri kuti isusu sevemabhizimusi kunyange dai zvakatiomera tiri kuedza nepatinogona napo kuti mitengo irambe iri pairi yezvino vanhu varambe vachikwanisa kutenga. Asi mimwe mitengo yacho yakafanana nemutengo wenyama yezvino izvo kuti nyama iri kunzi inotengeswa $10 per kg. Izvo zvanyanyisa izvo matemba. Kana vanhu vakatadza kutenga nyama vaichimhanya kunotenga matemba. Asi matemba onzi akutodhura kukunda nyama. Akuita $18 per kg anenge ari matemba ari kugadzirwa mumakore here? Asi vaakutoenda kudenga kuvachinorima mombe nematemba kujupiter nekumars. I think some of it is totally unacceptable. Business must also exercise restraint. There is an element of profiteering. There is also an element of greed which must be nipped in the bud.
Zvichakadai gurukota rinoona nezvekutengeserana vaMike Bima vanoti hurumende iri kuedza nepose painogona napo kuti mitengo isarambe ichikwira zvikuru sei panguva ino yezororo rekisimusi.
kune mitengo yakakwira kwazvo munguva yapfuura ine zvimwe ine yatinoda kuti zviongororwe kuona kuti kana iri nyaya yenyama kana iri nyaya yehuku nezvimwe zvakadaro tinge tichiona zvekare varimo mumazviri tichinzwa kuti chii chiri kusakisa kuti zvinhu zvidaro tichizvigadzirisa.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati hurumende yavo ichatora matanho akasimba ekugadzirisa zvose zviri kunetsa kusanganisira nyaya yekushayikwa kwemari yekunze kuitira kuti veruzhinji vasarambe vakaomerwa neupenyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutevedzeri wegurugota rezvemari vaTerence Mukupe vanoti nyika yakatarisana nedambudziko rekushaya mari nekuti munyika hamuna mari yekunze. VaMukupe vanoti hurumende iri kutaurirana nemabhanga kuitira kuti vanhu vakwanise kuwana mari kunyange hazvo zvinhu zvakaoma. Ngatinzwe hurukuro yavaita naIvan Zizininga weStudio 7.
Sekutaura kwakaita mutungamiri wenyika President wedu Mnangagwa, vakataura kuti ikodzero yevanhu yekuti ukaisa mari yako mubhanga unofanira kuzokwanisa kuitevera woiburisa futi mubhanga. Ende chinhu chavakataura kuti hurumende yavo vachaona izvo kuti vanhu vachawana mari yavo. Kasi chinhu chatinongoda kuyambira vanhu ndechekuti yes, tikuziziva kuti mari hakuna, vanhu havasi kukwanisa kuwana mari yavo, but zvinhu zvachona kuti sei mari isiri kuwanika inyaya yekuti hatina mari yekunze kwenyika. Panoshayikwa mari yekunze kwenyika, vanhu havazoisa mari mumabhanga. Vanhu vanenge vakutora mari vachinotenga mumisika yepasi pematafura iya, vachitora foreign currency, mari isiri kubhengwa. Saka mari ikasabhengwa, munhu wese ari kuenda kubhanga haasi kukwanisa kuwana mari.
Icho chinomboita kuti foreign currency ishayikwe munyika ichi chii?
Nyaya yeforeign currency iri paviri. Nyika dzose dzemuAfrica, almost dzese, hadzina mari inokwana kuti hurumende yavo ishande. Saka zvinoita nyika dzose dzepasi pemuno muAfrica dzinozoenda kune inonzi IMF vowedzerwa mari kuti nyika yavo iite sei ifambe, kuti hurumende yavo ifambe. Ende iya inenge iri mari yekunze kwenyika inoita kuti futi kuti indastry yavo ikwanise kutenga zvinhu zvaisingakwanisi kugadzira munyika mavo. Saka isusu seZimbabwe hatisi kukwanisa kuenda kuIMF. Munongoziva kuti zvinhu ukama hwedu wangu asina kunaka nemaamericans, tandisina kudyidzana kwakanaka. Ndosaka ndiri kutaura kuti takufanira kutasei kutanga kutaura nevanhu kuamerica. Iya nyaya yekuti look east, look east yaya, tofanira kutarisa kwese. Munhu wese anofanira kuita shamwari yedu. Chimwe chinhu chiri kuitika futi ndechekuti makambani edu emuno muZimbabwe anga asingakwanisi kunyatsogadzira zvinhu zvatinokwanisa kuzotengesa kunze kwenyika. Mukatarisa mishina yedu katanes almost 37 years dzatandiri pautongi hwaMugabe. Out of these 37 years tine 17 years dzatandiri pamasanctions. Saka zvinoreva kuti tine 17 years yatasarira tiri kumashure tichishandisa mishina yakare.
Zvino tiri kuona rimwe dambudziko itsva raakupinda muvanhu vemabhizinesi vari kuramba kutambira makadhi ekuswaipa, vanhu vachiswaipa mari dzirimo mumabhengi. Zviri pamutemo here zviri kuitwa nemabhizimisi?
Iyoyo nyaya inyaya yakashata. Munoona zvinoitika ndezvekuti isusu sehurumende tinoedza nepese patinogona kuti tivandidze upenyu hwevanhu. Vanhu vemabhizinesi sendikatora izvezvi kumbare, kune kumwe kwandakatoenda taudzwa kuti kune maservice station ari kutengesa peturu, but pavari kutengesa peturu vari kuudza vanhu kuti mishina yekuswaipa haisi kushanda. Ende vanenge vachingopa zvikonzero zvakangosiyana siyana, but vari kuswera vari kureserve bank vachipuhwa maus dollar aya pachena 1:1. Wopuhwa maus dollar ayaya vanotenga peturu pachena. Kasi vatenga peturu aya vouya kuvanhu voti vakatengesa nekeshi. Unotoona kuti zviri kuitika nevanhu ava vanhu vekuti keshi iyayaka vanoda kuzoendesa musika votengesa, nekuti vanzwa kuti musika weblack market weparalel market uyaya unokwanisa kutengesa keshi yako. Saka ndo zvatinotaura kuti vanhu vakadaro havasi shamwari dzedu dzenyika.
Avo vanga vari mutevedzeri wegurukota rezvemari vaTerence Mukupe vachitaura vari parunare vari muHarare naIvan Zizininga weStudio 7.
Vatereri ve Studio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 AM kuseni kwega kwega na 2 PM masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 PM mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave, ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 AM, 2 PM na 7 PM manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri mu Washington DC. Mumwe murimi wechichena va Robert Smart avo vakanga vatorerwa prize round namufundisi Trevor Mananga panguva yaitonga nyika na va Robert Mugabe vanoti vanofara kuti vadzokera pa prize ravo. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi akashanyira prize rava Smart riri kwaRusape ndokuti panyaya inotevera.
Pakave nemufaro mukuru nechina pakadzoka va Smart nemhuri yavo paprize ravo reLesbury Estates iro riri makiromita 26 kubva mudhorobha reRusape. Vashandi vava Smart avo vakange vasina chokubata kubva zvakadzingwa va Smart paprize navamanhanga vano vemufundisi wechechi yePentecostal Assemblies of Zimbabwe vakabatana nevagari vemunharaunda yamambotandi vachichingamidza va Smart avo vakadzoka vachitungamirirwa nemapurisa nemasoja zvichitevera kupindira kwakaita hurumende yavamunangagwa munyaya iyi. Vasmart vanodai pasina masoja nehurumende yavamunangagwa vangadai vasina kudzoka papurazi ravo.
We now going to go forward. We don't look backwards, we look forward. Sumuka Farmer, Sumuka Community, wese kuita basa mushi mushi to grow crops for chikaf. And we're going to go forward to bring investors here. Mari kusumuka store, kusumuka chikolo, kuwaka clinic. Wesi, ii plani vangu.
Mumwe wevaishandira va Smart vasati vadzingwa papurazi apa amai Joyce Chimombe vanoti mwoyo wavo wangu wakasungikana kubva pakadzingwa va Smart vachiti vafara zvikuru nekudzoka kwavo papurazi reLesbury.
Inini ndafara zvokufara zviyezvi nekuti ndiri munhu ndisina na baba namai vakafa. Ndatwa kufara nandipoko nangu chokuita nekuti pamba panani pandiri izvozvi panandiri ndandichitya vanhu vemusha kuti chii pamwe wacha muri munhu wemurungu ndini ndakaiswa mabhuku fondi ndini ndakaiswa namusitisi matanda kushanda kwandakaita kare ndiri panzvimbo kana izvozvi fondi vanondondiziva.
Mutevedzeri wemukuru wechikoro cheLesbury Primary School vaGodwin Chiunya vanoti chikoro chavo icho chakavakwa nava Smart changa chava kuwira pasi zvichitevera kudzingwa kwakanga kwaitwa va Smart. Vachiunya vanoti vakanga vatowana nzvimbo yekunodzidzisa kune chimwe chikoro chiri kune rimwe dunhu asi havachaendi zvichitevera kudzoka kwakaita va Smart papurazi ravo.
Ndingati impact yechikoro yanga iripo zvazvo zvashata kuti one takati ne running water it was no longer there tatine takaita problem takaita challenge yematoilets akapfuritsika last time muna December because of that rain season. Saka Mrs. Smart vakadzingwa. He has just started construction of the toilet. It was Angogum. Paga Zingwa, that was that. And up to now, we have not completed it. We don't have running water. But I had to work on my toilets. I had to check on the school. We have about a K from the school. Sakavana, I'm going to disable my lessons. I'm going to check on the school. I'm going to work on my toilets.
Mumwe mwana wechikoro anogara mubhukure kwamambo Tandi, Vimbai Chimombe, uyo watakapiwa mvumo yekutaura naye nevabereki vake, anoti vana vechikoro vazhinji vakanyora bvunzo dzegrade 7 pachikoro cheLesbury havana kubuda zvakanaka sezvo vainyora bvunzo idzi pfuti dzichirira papurazi rava Smart.
Prazi rinoti parakangotorwa kudzidza kuyangwa kunetsa pakuti vamwe vabereki vangu vasina mabasa avaita vangu vakangofokaso nepanapa saka pa pasina ko vanoenda kunoshanda saka vamwe vana vangu vatongogara mamicha vasaende kuchikoro zvakungokunzisa kuti vana vangu dzimusikanzi vakangowanda wandawo even isusu vacho vanoti tambirwa singashande panapa zvine zvakutotiomiwa pakuti school fees yacho noyenge yakunetsa pakuti mubereki anokwanisa kupiwa school fees nehama yake inoshanda panapa ma school fees anobhadhirwa kuchikoro saka pakangotorwa prazi kudzidza kwacho kwangu kunetsa kuita zvekungotamburiro zvekungoto hakwanisa kuenda kuchikoro haita sei but hapamba sinyesona education yakanyatsananguka pakazonyora futi magrade 7 paiti vana vari minzemu vachinyora futi dzichirira kuno kundofunga kuti ndezvimwe zvinhu zvakazokonzisa pane vamwe vana vasinozobuda zvakanaka vakanyorawo panapa ndo mashoko andingori nawo chete panyaya zvakaitikawo panapa.
Mwana wava Smart vaDarren Smart avo vane makore makumi mana ekuberekwa vanoti vachadzosa vashandi vose vaishanda papurazi apa kuti vashandire mhuri dzavo.
Nhasi ameno tikurota here ichokwadi chikwadi here but first tikutende chaizvo chaizvo His Excellency President Mnangagwa. Ne gavana yangu wedu andiniga Honorable Monica Mutsang. Ne Minister of Lands Mr. Mukoi, Provincial Lands Officer ndiye arikubatsira chaiyo. Zimbabwe Defence Forces Army yacho ndiri kutenda chaizvo andi pamusoro mambo ndikutende imimi mambo chaite ne community ndikutende imimi wese ndawapuwa support yakawanda handitika if it was pachirungu kana imimi hakuna if it wasn't for you handidzoki handitika saka this also baba wangu taure nyaya ati first and foremost kuita production kusimudza prize panapa kusimudza nyika hati majobs andiriga nzara inopera chikoro inosimudza andiriga handiri kuona wana wati hey ha hatina chikoro maschool fees ati tirikuona kuti from primary kuenda ku secondary ku university ka kuenda pachikoro andiriga saka iyi nyaya yacho so ndiri kutenda iyi mimi please datenda datenda maida bacha agona chaizvo andiriga Amero, taro chizo, tazoge here. Tazoga.
Mumwe mugari wemunharaunda yamambo Tandi vaGilbert Mutare vanoti vaSmart vakabirwa zvimwe zvezvinhu zvakanga zvasara papurazi ravo mushure mekunge dzimwe mbatya dzakanyangadika pavakadzingwa papurazi apa.
Vamuzvati vakatora chibage chemurungu fodya dzemurungu property yemurungu matractors mainputs anga ari pano vakatora ese vachinoviga mamwe achakazowanikwa ari kumba kwavo zvimwe zvacho zvichiri munzira kuti zvidzoke.
VaSmart vanoti vachatotsvaga mari yekuti vatange kuita basa papurazi apa zvavati zvichabatsirawo mukusimudzirwa kwehupfumi hwenyika vachiti vakarasikirwa nemari yakawanda panguva iyo minda yairarira vasingabvumidzwe kutsika papurazi iri. Sangano rinomirira varimi reCommercial Farmers Union of Zimbabwe rinoti varimi vechena vanodarika zviuru zvina vakatorerwa mapurazi avo pasi pechirongwa ichi. Ndakamirira Studio 7 kwaRusape, ndini Thomas Chiripasi.
Chikwata cheFC Platinum icho chiri kumirira nyika muCAF Champions League chakanda mambure acho kunze kwenyika senzira yekuedza kusimbisa chikwata ichi. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chikwata ichi chiri kuongorora vatambi vatatu vabva kuZambia, Ghana neCameroon. Kuona kuti vanokwanisa here kusimbisa chikwata chavo vakatarisana nemitambo yeCAF Champions League. Umo vari kusangana nePrimeiro de Agosto yekuAngola munharaunda yekutanga. Mutambi wekuZambia Shadrick Maembe abatana naIbrahim Dauda wekuGhana naAlbert Eyonde wekuCameroon. Avo vari muzvishavane kugadzirira nechikwata ichi vakanangana nemitambo yemuAfrica pamwe nekuedza kudzivirira mukombe wavo weCasol Laga Premier Soccer League. Chikwata ichi chiri kutsvaga vatambi vanokanda zvibodzwa mushure mekunwisa zvibodzwa zvishoma shoma pasi peDynamos, Ngezi Platinum Stars neCapes United, kunyange hazvo vakatora mukombe weLeague. Murairidzi wechikwata ichi Norman Mapeza anoti ave kutarisa vatambi vekunze kwenyika mushure mekuona kutambura kuona mambure kuri kuita vatambi vemuno. Mutambi akanwisa zvibodzwa zvakawandisa muZimbabwe ndiDominic Chungwa weCapes United, uyo akakanda zvibodzwa gumi nezvinomwe chete mumitambo makumi matatu nemina. Murairidzi weDynamos Lloyd Mtasa anobvumiranawo naMapeza kuti vatambi vemuno vari kunetseka kuona mambure kunyange hazvo mikana yokanda mambure iri kuwanikwa yakawanda.
Ivo vanhu vari kugwehesa zvibodzwa mazuva ano idambudziko zvatiri sevadzidzisi venhabvu, asi mukana wacho wekuti mabhora ava anopinda anenge aripo.
FC Platinum iyo yakatora Raman Kutsanzira kubva kuHighlanders inonzi iri kuedza zvekare kukwezva Christian Epupa weCameroon, uyo anga achitambira Dynamos mwaka wapera. Pari zvino kugona kunenge kudada yakwanisa kutenga Libert Chakoroma kubva kuNgezi Platinum Stars naJameson Mukongwe kubva kuBlack Rhinos mushure mekurasikirwa naGerald Takwara, uyo akaenda kuAjax Cape Town yekuSouth Africa. Chikwata ichi chiri kuda zvekare kutenga Lawrence Mhlanga kubva kuChicken Inn. Kugona kunenge kudada inofanira kuunganidza chikwata chayo cheCAF Champions League musi wa31 zvita usati wasvika, apo vanofanira kunyoresa vatambi vavo neveConfederation of African Football. FC Platinum iri kutarisira kuita kana kudarika zvakaitwa neCapes United, iyo yakasvika mumin league stage yeCAF Champions League gore rino. Mukuita izvi Capes United yakapiwa mari inoita iyo zviuru mazana mashanu zvemadhora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Moyo wangu noreketa unoda kukupepeta, love yako inofefeta saka ndoda kukuchengeta. Every day unonisekesa zuva rangu unojekesa, nyangwe zvikanivengesa ndiwe watanonipengesa. Mina nawe kumelethandane, so fast like the day. Mina nawe sivele ngane, oh baby when I see you ndoita benge benge. If I could only feel you ndino ndwa kenge kenge, moyo wangu noita matituja pese nino ndwa kukuda.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. VaConstantino Gouveia Chiwenga navaKembo Mohadi vadomwa sevatevedzeri vemutungamiri weZanu munongedzo mukuru wekuti vaviri ava vachaitwa vatevedzeri vemutungamiri wenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange munesu zvakare manheru anhasi na7 PM. Tinodawo kuziva kuti muri kuteerera here kuzvirongwa zvedu zvitsva za6 AM na2 PM. Tiziviseni kutitumira tsambambozha kustudio 7@voanews.com. Kune avo vasina kunzwa chirongwa chino kubva pachatanga, munokwanisa kutinzwa pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gandhi.